Utaurirwa mapurisa ebotswana police service vadi pekumutube vabva studio 7 parona rekuti chiitiko ichi chaitika nhasi mangwanani mushure mekunge kwava nekudzorerana kwezvombo pakati pemapurisa nevarume vashanu vanga vaine zvombo.
I can confirm an incident in which three suspected armed robbers.
Ichokwadi kuti kwave nekudzorerana kwezvombo pakati pemapurisa nevanosungirwa kuti makororo anofamba akapakatira muchiitiko chaitika nhasi mangwanani musha weblock 6. Varume ava vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana vawanikidzwa nemapurisa vari pamba apa kuti yavanga vachishandisa kurwisana nemapurisa.
Vamutube avo vanoti mazita evati achakachengetedzwa vati wechiitiko ichi chaitika paine imwe imba mumusha weblock 6 muguta reHaboroni apo varume vashanu ava vanonzi vanga vari kuda kuba.
Mutatu wavo vose vanokumbidzirwa kuti zvivharwa zvezimbabwe. Zvichakadaro tiri kukumbirisa kuti ruzhinji ruri kubatsira mapurisa mukutsvaga varume vaviri vatizwa. Ndizvo zvandingataura pari zvino sezvo kuperekedzwa kwenyaya iyi kuchiri kungotanga.
Vamutume vati mapurisa anobvumidzwa kushandisa chisimba kana kuuraya kana upenyu hwavo hwamunjodzi sezvaitika nhasi. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vamuna chenjovhu vati basa remapurisa kusunga vanhu kwete kuuraya nekuti mutongo wekuba haisi werufu.
Hakufaniri kuitwa maextrajudicial killing. Kamuri mufanira kumirira kuti paitwe jury trial nezvimwe zvakadaro. Kana paita offense hapane nzira yekubata vanhu vaoffender. Vanofanira kubatwa voenda kutrial kuwanikwa evidence pobuda kuti vabatwa ende vanofanira kupuwa mutongo uku bhikozi pamwe imwe mutongo haisiri yekuuraya.
Vati havavoni pachaita kukakavadzana pakati pezimbabwe nebotswana nekuti hapana chapombo unoratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
Don't know if there was any diplomatic aspect about it because ngokufunga kuti normal and natural people vakangozvifambira for their own reasons. I don't think vakafambira zveropa. So kakuri kuti vava vari maresidents vamwari lofu vanenge varimo muno vachiita go about their business but havarongawo zviri unlofu. There is always that risk and possibility yekuti unosangana nevanhu vari high handed pamutemo kana kuti vanenge vawana information vachifanira kuishandisa because sometimes you cannot use an axe against a gun toting criminal.
Mutevedzeri wemumiriri weZimbabwe muBotswana mai Margaret Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe munyika iyi hausati waudzwa nezvechiitiko ichi. Amai Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe uchatevedzera matanho anotorwa mukutsvaga minduro mushure mechiitiko chinoda kuti nyika ipindire.
Tinongoshandisa the normal diplomatic channel tinoshandisa madiplomatic channel let you know if you need any information.
Mapurisa emuBotswana ari kukumbira veruzhinji kuti vavape ruzivo rwekune vanhu vaviri vakwanisa kutiza nhasi mukurwisana kwaitwa mapurisa nembavha idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.